Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Monday, May the 7th, 2018. I'm Tungamili Nkomo.
And I am Tanono Kawande.
Tonight, we are talking about candidate selection, a.k.a. primaries, by different political parties ahead of national elections only 100 days or so away.
Let's get connected on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can call us directly on that number. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you right back. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also live on our websites, voashona.com, voandebele.com, and voazimbabwe.com.
The 2018 election season is in full swing, and all contesting parties are pulling out all the stops in preparation. The stakes are very, very high, and no serious political party is taking any chances. But as the selection of candidates unfolds, especially in the ruling ZANU-PF, internal tensions have become the order of the day. The MDCT, too. Charges of electoral fraud, manipulation and violence have forced the ZANU-PF to rerun its primaries in about 20 constituencies.
And on its part, the MDCT, led by Advocate Nelson Chamisa, says it will hold its primaries starting on Thursday through Sunday. But the party's chairman, Mr. Morgan Komichi, told reporters today that they are encouraging dialogue among rival candidates to build consensus around a single candidate. Several other political players are also engaged in the primary selection process. The most interesting question is, will the MDCT formations or any other contesting players rise above the chaos that Zimbabwe witnessed with the ZANU-PF primaries last week? Let's talk.
Lichona njani sapho leZimbabwe ikudivana kuhlelo Live Talk. Namhlanje sikhuluma ngendaba yama primaries. Ama primaries phela esingathi lukhetho olwenziwa ngamabandla achiyeneyo ekhetha abantu abazawamela kukhetho lwelizwe ama national elections aza kwenziwa kumalanga alikhulu oso alandelayo less than 100 days away. Sike sabona ibandla leZANU-PF lisenza awalo ama primaries kumaviki amabili edluleyo. Kube le chaos kulawo ma elections, kube le ngxaba ngxoza kulolo khetho okubangela ukuthi abantu abaningi ikakhulu iziphathamandla zaleli bandla zinqotshwe. Ngakho ezinye zazo zalile ukwamukela impumela okwenze leli bandla lathi luzaphindwa kwezinye isigaba ezifika phose amachumi amabili esingathi 17. Omunye oyale ukwamukela impumela ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Christopher Mutswangwa. Injalo iphepha engiliphetheyo lapha ilist eyama constituencies lapho ama primaries ezanu la azaphindwa njalo ikhona iNorton lapho kuzancintisa khona njalo ubaba uMtswangwa ubekhalakhala njengabanye kuZANU-PF abaningi besithi kube lokuqilibezela kusetshenziswe amapholisa kanti bekulodlakela lokuqilibezela okunengi. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje. Amanye amabandla lawo iMDCT ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa ithi izaqala ngolwesine ukwenza ukhetho lwayo lwama-primaries. Kodwa kukhona kwezinye indawo lapho esesikwazi khona ukuthi ubani uzancintisana lobani. Kodwa leli bandla lithi lizaqala ke ngolwesine lizaphuma ngokusemthethweni selisazisa ukubana uzibani sencintisana lozibani. Ama-primaries lawo azaqhutshwa ke from Thursday kusiya nge-weekend khonapho. Yiko ke okuza wenzakala ku MDCT ka baba uChamisa ngakho olunye uhlangothi amanye amabandla lawo ayaqhubeka ngokufanayo ikhetha abazawamela kulolu khetho ubaba u Obet Gutu oyise ongumsekeli kamkhokheli welinye lamacele MDCT elikhokhelwa ngudokotela Thokozani Khupe sizakuba laye sizakhuluma laye kusikhathana esilandelayo esichasisela ukubana labo njengebandla bazawaqhuba nini awabo ama-primaries yilo ke udaba esingalo lamhlanje mnumzana Wande
nasi inonakidza zvikuru tikatarisa zvakaitika svodorapera rema primaries muzanu PF mapato mazhinji ari kuda kuitawo maprimaries kuitira kuti vanhu vasununguke nokuti vazhinji vanga vachikomplaina kuti mashef vakuru vakuru vemapoka ano ezvematongero enyika vanomanikidzira vanhu vavo pavanhu saka iko zvinezvi yavanyaya kungoti vanhu ngavazvisarudzire munhu wavanoda kuti agozokwikwidza neumwe werimwe bato saka zvakaitikawo muzanu PF makazvinzwa makazviona pakaita mhirizhonga yakakura yakawanda vamwe vachisungwa mamwe maelections achinzi akanzerewa anofanira kuitwa zvepanyowani ndo zvavakamirira zvavari kuita iko zvine zvinyangwe havo vasati vataura kuti vachatangidza patsva rini sarudzo iyoyi munzvimbo dzakarambiwa nevanhu kuti hazvina kufamba zvakanaka saka ndozvatoda kutarisa nhasi kuti tione kuti sarudzo iyi inotanga yaitwa kusati kwaitwa sarudzo huru iri kufamba sei yakanaka papi chii chinonetsa ndozvimwe zvatinge tichida kuona zvakandotanga zvesarudzo asi sarudzo huru iri kuyayo mwedzi miviri kuda iri kutevera tichabudziwa kuti ichivati varini asi pari zvino mapato ezvamatongero enyika pari kutsvaga vanhu vavo vachazokwikwidza musarudzo dziri kuuya asi chimwe chinonetsa nechokuti munoona kuti vanhu vanenge vachikwikwidzana pozoita zvehasha pozoita zvokurovana vamwe vachiridza pfuti vamwe vachidini saka tinge zvida kutarisa zvinhu zvese izvozvezvo kuti zvine nzvimbo here musarudzo dzatakatarisana nadzo MDC haisati yatangidza yavatamisa haisati yatangidza kuita masarudzo maprimaries vari kutangidza nomusi wechina svondo rino iri vachaita maprimaries ava kusvika nesvondo tichazivawo kuti vachakwikwidza mumatunhu apinde vanani tichange tichitaurirana zvekare kana izvo zvapfuura so ndo nyaya yatiinayo nhasi tinoimba kuti muchatibatsira nezvamunofunga pane zvamakaona nezvamunotarisira yes ngomo
and just to get our listeners up to speed about the ZANU PF reruns this is where they will be conducted in Harare, basically it's 1, 2, 3, 4, 5 provinces with Harare. There'll be a rerun in Harare South, Glenview South, and Wata Senatorial Constituency. Then in Mashonaland Central, there's Shamva North, Shamva South, and Mazoe West. In Mashonaland East, we have Norton, we have Chegutu East, Chegutu West, Zvimba North, Zvimba South, Chinoy Central, and Makonde. In Midlands, we have Shirugwi, and in Masuingo, we have Gutu East, Manicaland, Chipinga Central, and Buhera. Iko ke lapho kulezo sigaba lapho kuza kwenziwa njalo ama primaries awebandla lezanu PF. Ngemva kokuba kube le mbiko yokuqilibezela ukudlelezela okukhulu yobegoqela ukwethuselwa kwabantu eganye lodlakela nje i-violence and let's dive in with our first guest and that's Obet Gutu, the vice president of the MDCT formation led by Dr. Thokozani Khupe. Mr. Gutu, good evening and welcome.
Good evening, Gibbs. Good evening, listeners. Thank you for having me, Sizonge.
Okay, Gibbs is my brother, Mr. Gutu. I'm Tungamili Nkomo. Nevertheless, it's okay. Let's jump in Many political parties are in this candidate selection process, but we haven't seen much from your party. Where do you stand? Where will you? When will you start conducting primaries?
Oh, okay, Dungamile, sorry, let me start by apologizing. You know, your voice that gives voice. They sound so similar, man.
It's okay, sorry, apology accepted.
I'm sorry about that. Anyway, a very good question. Let me just go straight into answering your question. We have already started a consultative process of, you know, identifying our candidates for both parliament and local government. Parliament, as you know, we have a bicameral system of parliament in this country. So we have the National Assembly, and we also have the House of Senate, more commonly known as the upper house. So as I'm talking right now, we have got our teams all over the country. We have the teams that are being led by our national chairperson, Honorable Abednego Bebe. We've also, as you know, the Honorable Member of Parliament for Ngai South. So they are busy together with the organizing department. We have the national organizing secretary, a young and vibrant and vibrant politician, Yvonne Sarugwa, duly assisted by Alfred Ngode. They are busy working under the supervision of national chair, Abednego Bebe, to identify, prospective candidates. In fact, I can, although it's not within my domain, but I can actually disclose to listeners that we already have almost done with identifying the prospective candidates throughout the country. And on Saturday, when we are going to officially launch our manifesto, if you let me also take this opportunity to advise listeners, to advise Zimbabweans, that the MDCT led by Honorable Dr. Tokozani Kupe, we are going to launch our manifesto on Saturday, and they should look out to one of the most exciting manifestos ever presented in Zimbabwe. So just hold your breath for Saturday when we launch our manifesto for election 2018, and we are also going to be also having an opportunity to present quite a big chunk of the list of our candidates for both parliament and local government. But as I'm saying, as I'm talking to you now, we have got teams on the ground who are busy. You know, obviously, the process we are engaging in initially is the process of consensus. And after, in the event that consensus doesn't work out, then we have the interested or competing persons or prospective candidates will then be subjected to a primary election.
Yeah,
we have deliberately adopted the strategy of consensus, because as you know, consensus is a team building exercise. So as social democrats, we believe that we are comrades, we are Pan-Africanists, and that we believe that if you're in the same party, where we have more than like one candidate, we have like in Harare, I know, for instance, there's been consensus already in 12 of the constituencies. The people who were aspiring to be candidates have come together. Obviously, kind of the supervision of the party elections directorate, whose identity I've already disclosed.
Mr. Gutu,
we already have 12 candidates for Harare who have already been chosen by consensus.
Ya, Mr. Gudu, muno tikatarisa zvanga zvichitika makore asapfuura ya kune kubato rakaita seZANU PF ndezvakaitika even mazuva mashomana anapfuura. Varipo vamwe vanonzi vakuru mubato asi vozoenda kuconsensus zvinoramba, vozoenda kumaelections zvinoramba, asi pati inenge ichida kuti vanhu ivavava vaendere mberi. Kana zvikaitika kubato renyu imimi, kuti munhu wamanga muchida chose kuti dena abatsira mubato renyu okundwa ako, moita sei?
Mr. Gutu, musati mapindura ipapo. I'm reading comments from our listeners on Facebook, and many are complaining that there is no sound. So I just wanted to bring that to the attention of our engineers so that they can take care of that. But it's all yours, Mr. Gutu. Pindura enyu mfunzo wava wande.
Right, thank you very much, Ndokamide. And andichiti ni isu sebato rinoda zveconstitutionalism nokuzviremekedza. Nyaya yeconstitutionalism nenyaya rule of law nenyaya democracy. Kana pane chinhu chetisingafitakaita kuimboza a candidate pavanhu. Nokuti tinoona kuti dambudziko rokuimboza macandidates ndo dambudziko
Mr. Gutu
rinokonzeresa.
Mr. Gutu, regira tikufonere zvekare, sound haisi kubuda zvakanaka. Regira kuti tikufonere zvakare manje manje.
All right,
yes.
My time.
Okay.
And that's MDCT Vice President Obeti Gutu. Ucingo lwakhe abe radio ngiyabona belisizwa konke okukhulumayo kodwa sesikuthelevishini lakho phela siyaphuma enkundleni ze-internet lapha kubo WhatsApp kubo Facebook. Kodwa abanengi ababukeleyo kuFacebook bathi uGutu ubengazwakali konke okukhulumayo bekungaphumi. Ngakho sesimfonela kakutsha, kodwa ngizwa kuthiwa kulo mlalela ecingweni angazi uyakhuluma uyataura akuthi uyataura wakati yakho mtereri
nguri kutaura gunu here ishongo
hongo
tinotenda ndinotaura ndiri kumasvingo ndoziva mutema apa tiri kuda kungotaura munharaunda yenhau dzamuri kutaura pamusoro pemaprimary elections aripo ari kushungurudza vanhu iwawawa muri
kundinzwatikukunzwai
nyaya iripo ndeyavanhu vanenge vari kukara vamwe vari kuda kungorambiravo pavanenge vari vasingadi kubiswa chingwa pamuromo asi zvinenge zviripo ndezvekuti kodzero yemunhu kana kuti yevanhu inofanira kusarudza mavonero omunhu anogona kuva yambusa Gwizi Jorodhani. Saka nokuva kwaizvozvo panga pane dzira dzanga dzichisevenzeswa dzatakaona chero isu kuno kumasvingo dzakashungurudza mabalt papers akanzi aita mashoma. Saka akangovhoterwa navanhu vari less than 200 iko kune vanhu vanogona kusvika kuma 4000 vamwe vazhinji vese vainda vasisikisakwanisi kuti vamire nokuda kwenzara kuma after 5 mapepa akazotangisa kuuya akazara akawanda. Saka izvozvo zvinhu izvi hatisiri kuzviona kuti nyika ingagona kusumuka kuenderera mberi nechikonzero chokuti vanhu vanofanira kupuwa kodzero yavo uye mavhotsi awa vanenge varipowo vakapota vachinjana navamwe kana nguva yake vo ikangozokwana agone kupinzwa nokudiwa navanhu kwete nechisimba kana zveukasha.
Saka zvakazofamba sei pane
until now tiri kutongonzwa kumwe kuchigadziriswa gadziriswa asi kuno kwedu hakusati kwatombotisunungura nokuti vanhu vazhinji verese vazhinji vakagunununa zvikuru zvokuti vazhinji vacho vamwe vototi ha kana zvakadodai tokavira bhora kune rimwe divi kune rimwe gedhe kwatava tisingafaniri kukavira nemhaka yokuti vanhu vazhinji vane vanhu vavanoda but vaya vagara varipo ndivo vane problem nokuti havadi kuviswa chingwa pamuromo asi ushe madzoro vanhu vanofanira kungochinjana nokuti marights avanhu ndo vanofanira kushanda kuti vanhu vave vari very free and safe kuti vaite zvavanoona zvinovakwanisa kuvavambusa Gwizi Jordan.
Aiwa, tinotenda namashoko enyu baba, tinotenda chaizvo. Mkomo, the gentleman is complaining about the greedy people who, once they get in power or in a certain position, they don't want to leave. But he says that the people must be given the absolute right to choose whoever they want to represent them. So, he's talking about the ploy that was used by some of these big people in the party of delaying the delivery of ballot papers until people got fed up and hungry and left, so that only a few people, he said about 400 people voted out of about more than 4,000 people.
Mm-hmm.
So we see this kind of chicanery still going on in ZANPF.
Ngomlaleli-ke lo obekhuluma esemasingo konona nje ngesiphatho sengwenya inqunquthela phela eziphezulu kumabandla atshiyeneyo uthi abaningi babo bafuna ukungena kulezi sikhundla nje ngoba befuna ukugcwalisa izikhwama zabo pam kodwa bengelaye uZulu enhliziyweni. Abasanda sixhuma uhlelo ngolwenu uhlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ama-primaries awebandla awamabandla atshiyeneyo kungaba yiZANU MDCT ekamamjuru imthwakazi wonke amabandla nje ngoba amabandla atshiyeneyo aphakathi kokukhetha abazawamela kukhetho lwelizwe oluzayo. Siyilo udaba esingalo-ke ilamhlanje abaka babuthamisa abe-MDCT eka babuchamisa sike sakhuluma laye isikhulumeli umama uThabita Khumalo wathi okwamanje kaba lakho okuningi abangakhuluma ngakho ngoba awabo ama primaries ayaqala ngolwesine ayephela ngempela viki, and now we have MDCT vice president of the formation led by Dr. Thokozani Khupe back on the line va Obed-Gudu vanga vachiri kutswanangura nyayenyu ya mangama vabvunze vaGudu.
Petiseni nyayenyu vaGudu
maita anyu comrade wande ndaanditaura ini ndichiti isu sema social democrats tichivazve mapan-africanist tichivazve vanhu vanoremekedza nokukudza the rule of law runyararo tolerance, solidarity, nezvimwe zvakadaro. Tinokurudzira zvikuru kuti semusangano tinoita yainonzi consensus, kana tingangoti kuwadzana, kuwirirana, kuti kana pane maprospective candidates varipo in a particular constituency kana ward, tiri kuita process iri kutungamirirwa iyo na national chairperson wedu comrade Abednego Bebe, vanova ivo honorable member of parliament for Ngai South, vachishanda na national organizing secretary wedu Chamangwiza Musikana ane zvindi anoziva politics zvebasa anoitwa iye comrade Yvonne Musarurwa achibatsirwa namutevedzeri wake comrade Alfred Nqube ndo vari kutungamira nyaya idzodzo dzeelections directorate the chairperson of elections directorate ndiwo chairperson comrade Bebe. Pari zvino ndinofara chaizvo kuzivisa vateereri kuti nyaya yeconsensus yabudirira zvakanyanya zvokuti muno muHarare province Harare province tinoziva kuti tine maconstituents anokwana iwo kuita makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 29 in English tichibatanidza 24 maconstituents ari muHarare ne5 ari muchitungwiza. Nhasi pandapiwa briefing ndanzwa kuti kwatova nemaconstituents anokwana kuita gumi namaviri 12 patova koitwa consensus yabudirira. Saka vamwe vari kuenderera mberi zvokuti tatiti patinosvika musi wemugovera apo patinenge tichiita unveil election 2018 manifesto yedu. Imanifesto inonakidza zvikuru, imanifesto ichanakidza vana vezimbabwe. Ndatova negwaro racho ndandichamborikwenenzera nhasi rakagadzirwa nenyanzvi varume navakadzi vane njere dzinopinza reza waya chaidzo. Saka gwaro iri rikange rine mapeji anokwana ivo kuita 14-15 handichidi kutaura zvakanyanya nezvebharo risati raitwa officially unveil, asi musi wemugovera tichange tichiita official unveil manifesto yedu. apo ndo pacha zenge pachi zenge pachi presidentwa makadze zedu kunyanyanya vaya vanenge vatosarudzwa ne consensus vanenge vasara chete kuzoitwa present ndevaya vane zenge vachienda kuma primary elections asi Comrade Bebe nechikwata chavo vari kushanda nesimba zvakanyanya kuti consensus ibudirire so that my primary elections are the exception and not the norm.
Okay. Aiwa, tatenda chazva kuti moramba muri port cha tinodzoka kwamuri bye bye.
Ubekhuluma ke lapho ukuthi ukubana vaphezukwalo ukhetho labo baya sebeqalisile uhlelo lokudinga abazaba mela kukhetho oluzayo uthi ngomgqibelo khona kulapho abazakwethulela khona uZulu imanifesto yabo. Imanifesto lugwalo oluleziloyiso olulezithembiso zebandla kuZulu. Babe bekhuluma ukuthi lingasikhetha nanku esizalenzela khona, yiyo ke imanifesto leyo. I-MDC tiga mamuthokozani Khuphe izakwethula ke izithembiso zayo kuZulu ngomgqibelo. Joining us now is Mr. Nick Mangwana of ZANU-PF in the UK. Good evening, Mr. Mangwana, and welcome.
Good evening, gentlemen, and thank you for having me.
You are welcome. And Mr. Mangwana, let's dive in straight into the chaos. The past two weeks have not been easy for ZANU-PF. What the hell is going on?
We cannot say it hasn't been easy. Oh, by the way, I want to congratulate Mr. Goto first. The last time I spoke to him, he was some spokesperson or something. Now he's a vice president. Good things come with 2018, don't they? So congratulations to him. It wouldn't be discourteous for me not to say so.
Oh, definitely.
But, however, going back to your question, no, it hasn't been easy. Like when there's political contestation, especially in a party that is so as robust as ZANU-PF and that has got as many people as ZANU-PF, it hasn't been easy because obviously, as you know, we had some seats which were being contested by something like 22 people. So imagine that rate, even if you are doing a sprint, there is never a time when you can race in a 22 lane race unless it's Formula One or something like that. So yeah, obviously it has been breakneck. It has been thrilling. It has been entertaining, but it has also been stressful and distressful to certain candidates.
Mm-hmm. And we see reruns will be held in 17 constituencies, which include Norton, where some candidates have complained about, vote rigging, manipulation, intimidation, violence. Do we have any guarantee that this time around, those kind of anomalies will not be recorded?
The people can only guarantee that things will go well are the people that were doing manipulation, and these are the candidates themselves. So I cannot stand here and guarantee on behalf of another man. I just hope and pray and implore those candidates to behave, because all this, that chicanery or misbehavior, came from primarily candidates. It's not institutional. It's not ZANU-PF which was doing it. It's candidates. It's just like people cheating in an exam. You cannot go to the teacher or to the invigilator and say, can you guarantee that no student will attempt to cheat? Students, some students will still attempt to cheat. But you will make sure, from an institutional point of view, you put safeguards as much as possible to make sure there is no cheating. So this is what the party can do, and this is what the party has done. It has put in measures in place, and we adjusted a few other things to make sure that the people's will be expressed on the day.
Vamangwana, varipo vamwe vari kuti ivo nzvimbo zhinji idzi dziri kudzokororwa kwakanga kwaruza vanhu vakuru vakuru vomubato renyu. munoti chinazvo
haine mese ine mese zvangana basare kune kwakanzi vamuchango vamangwana vana kuruzere kwachivi munofunga kuti vamangwana munhu mudiki muzano PF vamangwana tikabva pamapresident namavice president is number 8 muzano PF tika include mapresident namavice president is number 11 muzano PF ndiyo rengi yavo muzano PF vakaruza kune contestants kune kuri kukondestwa here ikoko hakusi kuti hakuna rerun tikatarisa murenge yezano PF vamutsvakwa kuri kukondestwa ikoko is junior kuna vamangwana but hakusi kukondestwa tigeri kune vakawandisa vakaruza maelections vanhu vakuru zvikuru mbiru dzemusangano all over hakusi kudzokororwa zvakangoitika na zvokuti ava vakuru kudzokororwa kune vakamaneja kuwisa mapetitions avo anga ari solid okuti vanhu vatarisa vakazoti shuapa pangatitirirani kwozouya kune vakumwe kwakatoruzwa chaiko vanhu vakati ivo rirani aibatsiri nokuti hongu election inenge isina kufamba zvakanaka but ukaita rirani kazhinji kacho unorohwa futi ndo kazhinji zvinoitika nokuti ivo wakonzera rirani kune vamwe macandidates achaita pull out vachati tichada vobva vatora mavhosi ayawesa kune uye anga ahwina saka nyaya yekuti tingatotarisira kuti maresults anogona kuchinja zvakanyanya kune zvanga zvamboitikaka panogona kunoita ipapo saka ndosaka vamwe vanhu vasina kuisa mapetitions erirun vamwe mapetitions avangasiri rirun anga ari kungoti they can register this complaint
tinodzoka kwamuri vamangwana
I know kuti pana mukoma Donald Mamboma parunhare anova mutereri asi tisati taenda kwaari ndine mvunzo kuna vamangwana avalaleleyo uvava umangwana uyakhuluma lapha lilunga lezanu p f uyavuma ukuthi hayi mpela ukhetho lwabo lwama-primaries lube lenxaki lapha lalaphaya okuthiye abantu abaningi bekhala kodwa uthi ngimbuzile ukubana ubona umphehlo lo ozayo ukuphindwa kwalo endaweni ezingu-17 esezimenyezelwe yileli bandla ukubana ubona luqhutshwa kuhle yini lolu khetho uthi hayi lokho kusebantwini abaqhuba lolu khetho ukubana babona ukubana luqhutshwa kakuhle my briefer question Mr. Mangwana Mr. Mtsangwa is a very cocky person, and really his loss was a big embarrassment. We have been getting messages from, you know, some people in Norton who are vowing, and these are ZANU-PF people, who are vowing that he will definitely lose the rerun again. I'm not asking you to speculate whether he will win or lose, but what will his second loss mean for him?
I don't think it will mean a lot. If he loses again, then the decision is his. And also, when it comes to his political future, the decision is going to be between him and the president. If the president decides to deploy him in a different way, he will deploy him in a different way. But from a party political point of view, Ambassador Mtsangwa is ZANU-PF Secretary for Science and Technology, which position was held by Professor Jonathan Moyo before he was chucked from the party. Now, that's still a very relevant position because, as you know, people are looking for the party manifesto all over the online. They can't find it among other things. It means that department is not really pulling. So we would ask Comrade Mtsangwa to start pulling in his department and make sure the party's technology is up to date and up to scratch. So he has got a big role to play within the party. We are moving in an information age where cutting-edge technology is needed everywhere, and ZANU-PF is lagging behind a bit.
Komkomo wangu Paul Mangwana, vakambengerei vanhu veZANU PF? Please don't answer that to Mangwana.
Musaenda Mangwana.
Musaenda.
Tiri kudzoka kwamuri manje manje. Ikozvino tina mukoma Daniel Mamboma, muripo here pafoni apa? Mukoma mamboma. Ndiri pangu makadini kwemi.
Ndinofara zvangu.
Ah, takamirira kunzwa aka pfungwa dzenyu nenyaya yambonetsa netsa iyi.
Ah, nyaya ndirikuona pamukoma pazvayo inongovanya ine factionalism. Ndo iku nyaya kutsiriridza mutangano wezanupiyo. Nokuti neti kandokuti hatingadi kuvanzerana nechiti hapana factionalism. Ne even though ikangova haiwo vachifuti timu imwe, asi timu imwe imomo. Mune kuti nhingi unopasira bhora kuna nhingi kana abata bhora. Ndo zvatiri kuona. Saka tikatarisa tichiona kuti vanhu vakaruza vazhinji vanhu vetimu yavamunangagwa pachavo saka pairizani iri kuitwa iyi kwauda kuzama kuita rialine vanhu vaya vakaruza vakuta vamwe tikaonawo vashoma vari aline dzedumukanyatsozitarisa nekuti saka vakatenya itiwo rizani ikoko ndokunu vanofungidzira kuti makandidati avo ivavo vakaruza angangowana zida pata zvikaitwa zvingango pangangogona kubiridzika kana kuti vakangowana zvakataunwa vamusangwa
chamuno
vashoma vakatasana vamangwana
sei muchiti vakaruza nai vamamboma sei muchiti vakaruza vazhinji vacho vanhu vava munangagwa
hatinozoona zvemukoma hatinozviziva musangano yomusangano wedu watinoziva tagara tichicherekedza tiona tichotogona kuudzai nevamwe makandidhetsi akapinda kuti awa makandidhetsi awa nematauriro avo nemaitiro avo vanhu vanga vatiriko chibata chakaizvo kungoti zvavo vapanyanga saka vana maitiro avangaita ngoti kana mai vako vakafa mainini nozivanongova mai kana baba vakafa baba asi onengozva kuti baba vangu chaivo chaivo ndevava ndozvinenge zvipo tingaizoziziva akatasana vaazivhu vanhu vanga vatiri aline kana kuchibata chavamunangagwa zvinhu zvinozikamwa
aiwa tinotenda
nekupinda vangu vakatohwina ipapo sekuru energy mutodi goromonzi kuti sekuru vangu vasandiamai vangu vanhu ndivo vavanga vari kusvikwatawo chavaangagwa ivavo asi vamwe tinechivaona kuti haa ava vanyaya yavapo ndeyekungoti pakati warizani pane vamwe vanhu vakaruza vanga vakaruza vari kuna vaviri vatatu vavanganhonga vari aline vanoteerera zvavanoda ndonyaya inonyanya kushanda mupolitics iyo yekuti panogona kuhwina kandidheti but ikandidheti tiazoona kumasvingo notipedu vabhenge vachiri vapenyu vaigona kumborohwana navajakobu chademana at some time but vaizoona kana bharo raigona kuzonyogwa nomutungamiri wenyika chiti hava iyoyo chimbomire chero wahwina hako asi toda kuti ava vatibatsire tikorera sezimisa vedu tagara navo musangano for long time ndo polisi yavachinayo musangano imomo saka ha toziziva hedu mukoma kuti zvizaenda kumdg hamdtozaeduhaiinotedzera negwara asi kutoziva ti ndoaishandira vachingoita kubhakari kuti tine kandidheti yavanenge vachida chaizvaizvi saka dzimwe dzenguva muchiona vachita zvekuimposa munhu kuti even though musingamudi ndie mp wenyu nokuti vanenge vachita kuti munhu iyeye maprimary anogona kuruza saka mukana iwoyo vanogona saka muchiona tine makandidheti mamwe anenge akata zvikuendozwa nemusangano uyo like ndingakupasemuenzaniso masingo nokuti mukanyatsokiongorora mahwinyigo yakaitwa izvozvi muchagona kuona kuti panogona kunge pane chikiridiki chakaitwa zvinhu hazvo zvese zvingazonyatsotaurika pasi zvinhu zvinozikamwa nevanhu vanonyaya vanoananiza politics vanozviona nekuzviona tiongorora
aiwa tinotenda mukoma Donald
maita basa mukoma
navasanda sixhuma uhlelo ngolwenu uhlelo luhlalo lwe-life talk lamhlanje sikhangela uhlelo lwama-primaries kumabandla achiyeneyo bekhetha phela ama-candidates azabamela kukhetho lwelizwe olulandelayo oluza kwenziwa yiloba nini kusukela mhlaka-21 ngojulayi kusiyafika ku-21 ngo-Augusta. Sibonile ibandla lezanu-P F lisenza awalo ama-primaries kumaviki amabili edluleyo kodwa bakhala abaningi especially iziphathamandla zaleli bandla ezinqotshiweyo zisithi kaluqhutshwanga ngendlela bebaningi kakhulu abakhalayo kodwa leli bandla lithi hatshi kasisoze silalele yiloba ngubani ama-losers wonke sizaphinda umphehlo sizaluphinda lolu khetho kuma-constituencies angu-17 aqoqela iNorton lapho okulo mcebisi kababa umnangagwa unqotshiweyo ubaba uChristopher Mutswangwa. Timbodzokera kwamuri vagutu. Can you promise ma supporters ebato renyu kuti apana chikiribidi chichaitika pama primaries pakuselekta kwama candidates kwa tanzwa kuchi kurukura nezwa kubatoreza NPF.
Murukuta orira nukamini kubato kwediwa chikiribidi achitombo fijaka itwa. Nokuti ndambota ora ini kuti tirikutaura kuti sebato re social democracy hatibi zveimposition. Chero ini jaye ndine kwandinoda kumiririra kukaitawo vanokuda. Handingazviti ini nokuti ndiri mukuru mubato ndakungoti ndipinde ndisina kukukidza. Hakuna zvakadaro, ndo zvakauraya Zimbabwe izvozvo. Zvekuimbosa vanhu vanenge vasiri popular munharaunda dzavo. Ndo saka tati tinotanga neconsensus. Consensus chayakanakira ndeyekuti vanhu vanoonesana. Inobatsira kuti kana vanhu vaonesana, most likely or in the majority of cases, consensus inobudirira. Ndo saka tati primary election inozoitwa after consensus yakundikana. It's a very good strategy. Nokuti consensus is some kind of even conflict resolution. Nokuti mune vanhu kana gumi kana magumi navaviri kana gumi navashanu vose achitoda kuita MP munzvimbo imwe chete, munombovagarisa pasi moti macomrades, imi muri vagumi navaviri kana gumi navashanu kudaro, chimbogarai pasi muonesane, muona kuti munokwanisa kutaurirana here, muwirirane kuti watingangofunga kuti ane the best chances dzokuhwina munharaunda muno ndiani. You'll be surprised kuti consensus ikaitwa nemazvo neunyanzvi vanhu vanowirirana. Kana vazokundikana kuwirirana, which will be in the minority of cases, ndopanozonzi ngatishandei kuprimary. Takatoona kuti zvinoshanda izvozvo. Maprimary election edu achiitwa achaitwa nean independent body isina vanhu vanenge vari muchirungu vatingangoti vaya mainterested parties. Ndokunzvimbo kuya kunenge kuchiitwa maprimary elections. Saka ndoni pachiita dambudziko. But what I can assure the listeners, what I can assure Zimbabweans is that we will never ever impose a candidate, no matter whether you sit in the National Standing Committee or the National Executive, you are going to be selected by the people of that constituency or the ward that you want to contest in. And there will be absolutely no imposition.
Mm-hmm. Thank you, Mr. Gotu.
Vanhu vanyorera kunoku vanotaura zvimwe zvatoda kuti kuda pamwe vamwe vaterera vanzi. Edmund Dika anoti it's very healthy to have a rerun. It shows that zvichemo zviri kutambirwa nevakuru. Ndinoona greatest strength yava Mnangagwa is listening to the people. He has definitely brought a new era. When mistakes are made, they surely should be corrected. Gib Teens anoti the recent ZANU-PF primaries done for the first time without Mugabe showed that there were preferred candidates who could not lose. People watched and waited for this moment and they chose whoever they wanted against previously protected ones. And okupesa va Richard Moyo anoti zveshuwa kune kuchema-chema kukuru muZANU-PF zvinorwadza voga kureva kuti ZANU PF yava kuda kudona.
Mm-hmm.
So these are some of the views that are coming from the people.
Ye bayakhuluma abalaleli lizwile lo. Baba uKutu ongumsekeli kaMama Makhupe uyathembisa lapho abalandeli abasekeli bebandla lakho kubana akusoze kube lokuqilibezela ukudlelezela esizwe kuphuma ngakubandla leZANU PF. Kora tu 9 yiso isikhathi ngapha eMelika is a quarter to 3 emini enkulu. Vamangwana tsando kwamuri kana tichitarisa the way msangano auri kukampena nayo muchi you know erect ama posters nema banners everywhere. I think you are beating all other political parties hands down. But whether that will translate to an electoral victory is something else and something completely different. But many people are complaining, as you'd expect, but where are you getting all this money? Iri kubva kupi mari vamangwana?
It's no matter. So number one, diaspora. Number two, cinema well wishes like any other party. For example, kune wakato fund that says Zimbabwe zemakona zipinda ziadia. Kuna zote ma businessmen kutoka South Africa ma Zimbabwe wakati funda. Kune wakati funda ma billboards amano wana haya ne publicity yacho. Kune wano donate their time and effort. We engage our service providers directly. Kuti, okay, we want to give this to the party. Because RPF is a very broad-based party. So many members and so many sympathizers and so many supporters within the business communities. Saka, that's where it gets most of his support. So the name of the Political Parties Finance Act, it's all a budget vote from the budget from the fiscus. That no allocate to open up to MDC every time, but because we are a very majority party, we come change which akakura shukuru darika chavanga. That's my one. So tine masusi zakawanda finances. Tine obvious ma also ma investments eno se company. Ari mawacharu within mawacharu without outside the country.
Mm-hmm.
That's my tipon as well.
Mataura ne zvemutemo we Political Finances Act uyo unorambidza mapato ezvematongero enyika kuti apuwe mari nevekune dzimwe nyika. Pane mashoko atikuwana achibva uko neuko hanzi ZANU-PF mune mari dzamuri kupuwa neshamwari dzenyu kuChina uko. Kana chiri chokwadi ichocho hamuzi kuchikora mutemo here?
Magambo tina tisa statement tisa tapo wa mbari na China mandi zosho ndata ura kaini hivu mbukere rezo ndata ura nati ma Zimbabweans ma businessmen wariku South Africa wariku Britain na wariku pinyo wangu wariku nika kata hivu jikati ma Zimbabweans ma sympathizers ma members a party ni wangu wana ma affiliates a party ma Zimbabweans saka apana mte moru chikoro wakana
ongo izo zo
mkange mai wana yuwani ichiwuya
izvozvo tazvinzwa vamangwana. Ndanga tichitaura nemashoko though atiri kuona apo neapo, because they might not be true, but people are talking. There are reports out there that ZANU-PF is also getting funding, outside funding, not from Zimbabweans based abroad, but from foreign forces. That's what I was talking about.
No, that's what we're talking about. I don't know how much hunga. Muchi karanga wakiti marehwa rehwa. Muna wangu matarua no timakua. People will talk, but there is no evidence of such. So that's speculation. We can't do anything about speculation. It's like we in ZANU-PF, we always say that the opposition is foreign funded. The opposition is Western funded. But we've never got that evidence, isn't it? So that's the same thing. People are also saying ZANU-PF is Chinese funded or whatever state they were coming up with. Nobody can do anything about that. There's no evidence of that. We are telling you where our source of funding is coming from. I'm telling you who is funding this campaign.
Mm-hmm. Ubabu mangwana lapo, we are going to pig again. Ukuthi bamukela imali evela phandle kwelizwe, uthi imali evela phandle kwelizwe abayitholayo ngeyabasekeli bezanu-PF abangosomabhizimusi labasekeli nje baleli bandla abakwele South Africa la kwamanye amazwe. Umthetho we-Political Finances Act awukuvumeli ukubana amabandla kungaba ngelibusayo kumbe awe amanye aphikisayo kawukuvumela ukubana amabandla ezombusazwe aphiwe imali engabaphandle kwelizwe esingathi foreign funded. Kodwa kuvumelekile nxa kungabantu beZimbabwe abaphandle abayilethayo leyo mali. Yikho ke okucaciswa ngubaba uMangwana lapho uthi hayi imbiko yokuthi baphiwa imali China as iZANU-PF not true. Kayiqondanga leyo mbiko imali yabo ivela ebantwini bezanu PF abanye abase Zimbabwe abanye abaphandle kwelizwe emazweni athiyeneyo nomzana Wande.
Ya ndandakaterera mchitaurira vamangwana nenyaya yemari dzinobva kune kunze kwenyika ichokwadi chavari kutaura pakuti kana vari zvishora zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika zvichipa mari kumapato ari muZimbabwe hapana mhosva inenge yaparwa asi chamamshona kutaurira vamangwana zvokuti chinonzwa zvinhu zvakawanda chose zvimwe hatitaure nekuti isu tinenge tisina kuzvitarisisa kuti tiwane umboo. Nyaya yataurwa naMr Nkomo yekuti zvanzi kune mari dzakawanda chose dzinobva kunze kune dzimwe nyika dzichienda kuZanu PF idzo dzinouya zvikuru chose, asi ngoti isusu tenge tichingoti aiwa katisina umboo hwacho, hatisina nguva yekucherechedza kuti tinyatsoona kuti ichokwadi here, hazvisi zvinhu zvatinotaura. But vamangwana vatitaurira zvakanaka chose kuti izvo zvinonzwikwa. Kana tichinge tazozviburisa hedu tichadzoka kwavari tozoti ko izvi zvava zvipi zve zvino ndaiva mudziseka akati kati aiwa zvamataura tazvinzwa. Saka pari zvino izvi zvinhu zvakamira sei maererano nenyaya dzesarudzo dzatiri kuona dziri kuitika idzi? Mati imimi vanhu vanotosunga dzibate nekuti anenge aruza wadosara ari ega.
Zvatopera because mukatarisa kuti anonzi marirans acho tine state or something like that macancels akakondestwa hakuna rerun. Tine 210 constituencies dzakakondestwa hakuna marirans. Tine provincial councils akakondestwa hakuna marirans. Cinema because my mona is the elections guy. Saka mukaona panobuda 1930 or now 17 rather constituencies out of so many contested seats in every startup head governance yedu ne local government in governance yedu zvinoreva izvo kuti zviri controversial zvishoma, but obviously ndo zvino break news kuti kana zvukanzi munharuma mbwa inenge iri nyuzi pane kuti mbwa yaruma munonai. So nokuda kwokudaro kana zvakopfuura zvishomanana izvi tumudikwi twakaitika uto tukapfuura taakukondinya kukambeini yedu yadai kutanga zvakanaka. Kambeini yedu yagara iri pamberi nemhaka yekuti handiti ndachiti pana kuna mamwe maconstituency aikondeswa navanhu 22 mumwe nomumwe iyoyo we22 munhu aitono kambeini achiunganidza masupporters. Masupporters iwayo ndezanu PF chaakudiwa ndechekuti kumaunganidza pamwe chete nawo vachiuya vave vamire kumashure kweuyo atiri kuti ndiye representative weparty ndo candidate yeparty. Saka tikavaunganidza ivavo uyana ne500 uyane 1000 uyane chii tikavaunganidza ipapo zanu PF yatohwina kudhara nokuti takatokambeina kudhara. Asi hazvisi kureva kuti tichavae tichareka tikuita marari ari kuuya nzira imone.
Ngobabu Nick Mangwana webandla lezanu PF UK uyakhuluma ke ukubana hayi uyanqotshwa kathesi unqotshiwe. Ngilethemba ulalele ubaba uChris Mutsangwa yena othi bamdlelezele bengamphinda umphehlo hey kuza yangisa kakhulu. We have 6 minutes left on the clock. Coming to you, Mr. Gudu, as we wrap up, what are your chances in this election? I know every contestant, be it in a running race, in a marathon, in an election, when you go there, you have a positive attitude. When you see that, you see and you know that the odds are really stacked against you. What are your odds in this election?
That's a very good question. And Ndungamile, we're actually going to shock the nation. A lot of work is happening underground because we have adopted what we call smart politics. Smart strategy, smart thinking, smart campaign. And our punchline is servant leadership and service.
You'll be surprised the amount of groundwork that we have covered throughout the length and the breadth of Zimbabwe, from the Zambezi to the Limpopo, from Tamandai to Malipati. We have teams that are busy campaigning, and we have discovered that the best way to touch people's hearts is to go to their communities, talk to them, hold small meetings with them in their own communities, hear what they say, tell them what you have to offer. I will use my own example. Only on Saturday, I was in Ward 9, a very urban ward, where there is a farm, Kunonzikwakamombe. I was pleasantly surprised that we managed to talk to 126 people in that little farm, just a corner of Kamombe Farm, who were so enthusiastic to hear our message, who were so enthusiastic to tell us that they are fully behind the MDCT led by Dr. Thokozani Kuke. And some of them actually came to say, look, here we are, 17 of us here have not been able to register. When I asked them why, they said that we were told that we are aliens. And some said we Takarasa Stupa. And we already put measures in place to have those 17 adults in that farm, Kamombe Farm in Ward 9 in Harare East, to register. So we are actually going to shock the nation. Just wait and see when the results are announced. Mm-hmm. We are going to win no less than 75 parliamentary seats in the National Assembly. There's no doubt about that.
75.
We have come up with a scientific way of campaigning. I prefer to call it retail politics. We go to the communities, talk to them, resonate with them, and there's no better way of campaigning than retail politics.
Mm-hmm.
I can assure you.
Thank you there, Mr. Gutu. Vamangwana nzi tichamukwatura ina vagutu apa varai chirongo. Vamangwana?
Good luck. Tinga go at it. Vangaragavano now 126 yavo people like Vachigwe to Pashin Gosana Moyo. Tichaona drama that has a Kuras group for the Korean way. But Mukudaro said, Tisaura Tichire Sangati, Choka is Ripon Jokdao, Zanu PF, Dio Batu Sangri Chitonga. Come August, come September. Vamangawa, Vanga growing Kainoi. Don't you quite say you? Titotel and Manganqua Tango at your pizza. Vatanga Wakawana Waka 2 seats up, Waka 3 up, Naka 4 up. While Kutino Tom Parliament is only one and one or Kupiza over no pizza, Kuti Democracy Funding. I see Utongi was an OPF, which would talk with Pazin and Akienda. And the Rambo Kinder and then.
Mm-hmm. Thank you there, Ubaba Mangwana lapho elizwile ugudu uthi bazathola more than 75 izihlalo zedale lephalamende uthi come rain come thunder bayanqoba kukhetho oluzayo kodwa ubaba Nick Mangwana weZANU PF uthi ubafisela inhlanhla obaba ugudu kodwa hayi la uthi njengebandla leZANU PF bayakwazi ukuba na bazanqoba we are at the end, at the precipice of our program. Sesifikile-ke emaphethelweni ohlelo lwalamhlanje. Sithanda ukubonga-ke lapho ubaba u-Obert Gutu, umsekeli kamama uThokozani Kuphe, ongumkhokeli welinye lamacele MDCT. Lo baba uNick Mangwana, owebandla leZANU PF. UK England phela sibonge njalo labalaleli bethu abangene kuhlelo bakhuluma eradioni kumbe ekade besilalele besibukele njalo enkundleni ye Facebook ngakho sithi thank you siyabonga kakhulu balaleli bethu Olive Valelisayo nguntungameli Inkomo.
Ndini tanono kawande, tichakufuwe na yesikare panichimwe churongwa, batenge chitari sawo mwemsoro, wenao, watenge chikurukura, tichibasirana, chiterra, samlinge mshititaura. Tatenda skuru, until next time, good night and goodbye.
We'll be right back.